Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri, ndira 16, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti danho reZEC rekupa tenda kune imwe kambani kuti iwanise michina yekudzivirira chitsotsi pakunyoresa kuvhota kakawanda rinogona kunonotsa urongwa hwekugadzirira sarudzo.
Vamwe vanhu vachapedzisira vofunga futi kuti pada Lexington yakanga yakasarudzwa nekuti vaimbova mutungamiriri wenyika kuda vaiwirirana nevanhu vekuLexington kana kuti tingati vanhu vekuChina, asi iko zvino sezvo zvinhu zvachinja. Pava nemadhiraivha manyowani mumota, madhiraivha manyowani pamwe anowiriranawo nevari kudivi remweri.
Vabereki vakawanda vochema nerekuti vana vavo vakapedza zvidzidzo gore rapera vari kutadza kuenderera mberi sezvo vari kunyimwa magwaro ezvakabuda mubvunzo dzavakanyora. Mapurisa ekanzuro yeHarare oramba achingoita hwakiti nagonzo nevanotengesera mumigwagwa, kanzuro ichiti haisi kuda kuti vanhu ava varambe vachitengesera munzvimbo dzavari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanoti vanoona sekunge danho rakatorwa neboka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekupa mvumo kukambani yeIPSD Incorporation yekuAmerica kuti iwanise nyika michina inodzivirira chitsotsi chekunyoresa kwevanhu kakawanda richatononotsa urongwa hwekugadzirira sarudzo dziri kuitwa gore rino. Izvo zvinotevera danho rakatorwawo neimwe kambani yakapiwa kare basa rekuwanisa michina yekunyoresa kuvhota yeBVR yeLuxton Group Limited yekuChina rekukwira kumatare edzimhosva ichipikisa urongwa hweZEC hwekutsvaga imwe kambani iyo nguva yapera. Dr. Dendere avanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College mudunhu reMassachusetts muAmerica vanoti danho rekutsvaga imwe kambani iri rinogona kutodhurira nyika sezvo zvichizogona kudya mari yakawanda kuti kambani yekuAmerica iyi iise michina yayo munyika itange kushanda. Bepanhau reHerald rinoti ZEC svondo rapera yakapa tenda kukambani yeIPSD Incorporation ichiti yaiita izvi nechinangwa chekupeta chirongwa cheBVR nenguva kwayo kuitira sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dendere pamusoro penyaya iyi.
Ndingati dambudziko rine ZEC nderekuti ivo zvinhu zvavo hazvibude pachena. Kupiwa kwakaita Lexington Group tenda kwakakonzeresa kutaura kwakanyanyisa panguva iyoyo, vanhu vachiti sei musina kutibudira pachena kuti makambani anga achida matenda acho ndeapi, uyezve imi mazoshandisa nzira dzakajeka sedzipi kuti musvike pamari apa. Manzwisisiro andiri kunzwa zvekutaurwa neZEC vari kuti ivo panofanirwa kuita audit yeBVR. Saka vachiti ivo vanhu veLexington havakwanisi kuaudita BVR yakagadzirwa nemichina yavo, asi vamwewo vari kuti ZEC yanga ichiti zviri kudhura zviri kuitwa neLexington. Asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti nguva imwe neimwe yamunotangisa nekambani nyowani, kambani nyowani inogona kuti takachipa ne50 cents kana ne100,000 kana nechipa neyamuri kushandisa iko zvino, asi mastartup cost ekuti kambani iyoyo iuye kunyika yeZimbabwe zvinogona kuzoonekwa kuti anenge akapfurikidzira. Saka ndinoona sekunge mazuva ano etechnology nyaya yacho nainezi dai veZEC vabuditsa pachena madocuments ekuti isusu takaevaluata A through Z. Ndozvandanga ndichiedzawo kutsvaga pamhepo paintenet kuti ndione kuti vane mareports avakanyora here maererano nemaanalysis kurakidza kuti isusu Lexington hatina kuzofara nayo apa neapa, asi maadvantages tikaenda kukambani itsva anogona kudai. Vamwe vanhu vachapedzisira vofunga futi kuti pada Lexington yakanga yakasarudzwa nekuti vaimbova mutungamiriri wenyika kudava iwirirana nevanhu vekulexington kana kuti tingati vanhu vekuchina asiko zvino sezvo zvinhu zvachinja pava nemadhiraivha manyowani mumota madhiraivha manyowani pamwe anowiriranawo nevari kudivi remweri saka decision yacho yaakuitwa zvichibudikidzira nekusanzwisisana kana kuti neutongi hunyowani hwavamo asi tichitarisa mafacts chewo chewo ndaenda pawebsite yezek hapana chandanyatsonzwisisa kuti chii chakoshesa kuti vachinje kambani nekuti manzwisisiro angu ndeyekuti BVR voter registration chaiyo chaiyo yaakunosvika pekupedzisira saka ndisingazivi kuti vari kuitira kambani yatinozoshandisa kuvhota kwacho here asi kana mishini tiinayo handinzwisisi kuti tiri kuchinjirei nekuti zvinotogona kuzotidhurira mune ramangwana
ndichinzwisisawo zeki payakazivisa kuti sei yafunga kupa tenda iyoyi kukambani yekuamerica iyi vari kuti ivo vari kuona kuti nguva chinhu chakakosha chekuti vange vachigadzira gwaro revavhoti idzva sarudzosari dzaitwa tingati here vari kuona kunge kambani yelexton group yekuchina yanga ichikundikana kuita izvozvo zvavari kufunga kuti zvinokasika kuitwa naiyo yekuamerica iyi
ini ndinoona kunge dambudziko rakanga risiri pamushini yacho nekuti ini ndakarejistawo chaizvo kuzimbabwe muna december dambudziko riri pakuti tine mishini mingani vari kurejista vanhu vachona vakatrainwa here nekuti purosesi yachona haifanirwe kunge yakareba sezvayaiitira vamwe vanhu zvinongoenderana nekuti munhu akagara ari kushandisa mushini wachona ari kuita fast zvakamira sei
zvino tichitarisa danho rakatorwa naiyo kambani yekuchina yeluxton group limited rekuenda kumatare hazvisi zvinotozononotsa here zviri kudiwa nezeki zvekukasika kugadzira gwaro revavhoti izvi
zvinotononoka ndosaka titi nyaya yemacontract yakakosha handiti mumwe nemumwe wavo paaisaina contract aifanira kunyatsoverenga kuti vanzwisise inini chimwe chiri kundinetsa pazeki ndechekuti iko zvino zeki haina mutungamiriri ina acting mutungamiriri handiti kubva zvakarisaina mai Richard Makarau saka vamhanyireiko kuchinja kambani vasati vava nemukuru mutsva nokuti ko pakazouya mukuru mutsva oti iyi decision yamakaita handibvumirane nayo hazvisi nani here kuti kana pachasarudzwa mukuru wezeki mutsva ave ndiye anozosarudza kambani yaanoda kushanda nayo nekuti kana zvinhu zvikasabuda zvakanaka zvichava pamusoro wake iyeye ndiye vanhu vatichatarisa kuti mukuru wezeki ndiye akaita decision iyi saka handioni kuti chavari kumhanyira chii kana process yevoter registration yacho iri kuenderera mberi dai vari vamwe vainvesta maresources mukutraina vari kuregista vanhu vacho zvino iko zvino iyi kambani yavari kutora ndaigoogla handina kuona kuti pane imwe nyika iri kuita BVR registration yakambovashandisa saka mareviews iwayo nemarecommendations zvinhu zvakakosha saka isusu hatingangotore kambani yandisiri kuonawo inini mamwe mareviews kuti nyika yakati neyakati vakaishandisawo vakaona michina yavo iri nani ko saka tiri kumhanyireiko pasati paitwa in-depth analysis
nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvematongerwo enyika paamherst college mudunhu remassachusetts muamerica dr Chipo Dendere vari parunare nestudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiwa mavhinga vanoti nguva yasara kubva pari zvino kusvika pari kutarisirwa kutanga kushanda matare anonzi nejudicial services commission achange akanangana nekutonga nyaya dzine chekuita neuori iduku vamavhinga avanoshanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vanotiwo dambudziko guru munyika reuori rinofanirwa kupedzwa mumabandiko ose ehurumende kuti matare aya agone kushanda zvakanaka ngatinzwei hurukuro yaitwa naivans zininga westudio 7 navamavhinga nezvenyaya iyi
hongu uyezve inhau yatinogamushira yezviri kurongwa nevematare edzimhosva anotungamirwa nachief justice Manhava kuti kugadzwe dare rinongoongorora nyaya dzezveuori chete asi pane dambudziko rekuti kana tichiona nyaya yeuori muzimbabwe yanyanyisa kutekeshera zvekuti iko zvino inotanga kumusoro kuhurumende kuvakuru vakuru chaiko zvakare kuti dare redzimhosva rinoita zvenyaya dzehuo rikwanise kuita basa nemazvo, haringashandi riri rega. Zvinotoda paine mapurisa anogona basa, vasiri munyaya dzehuori vanoita basa sebasa, uyezve vasingazezi kusunga chero vakuru vakuru vari mune zvematongerwo enyika nezvekutungamira nyika. Nekuti dambudziko harisi kuvadiki chete, harisi kuvakuru zvakare. Uyezve kana mapurisa akaita zinyekenyeke pakutsvakurudza nyaya dzacho dzehuori, dare rinenge ragadzwa iri harina charinobudisa, nekuti zvinobva mukuti nyaya yatambwa zvine unyanzvi here, yaongororwa ikavhenekwa zvine unyanzvi here, kuti pazosungwa vanhu vachizotongerwa mitongo vachinogara kumajeri kuchikurubhi.
Munoona here ikoti iri kugadzirwai iri ichazogona kushanda muZimbabwe nemwaka watakatarisana nawo?
Kwete, haigoni kuti ishande. Dare iri rezvehuri harigoni kushanda riri rega, rinofanira kuti rishande. Saka kana tichida kuti nyaya yehuori itsipikwe, ipedzwe, chinofanira kuitwa ndechekuti zvinotangira kumapurisa. Huori unofanira kutanga hwapegwe kumapurisa, ndochekutanga. Chepiri ndechekuti vatungamiri venyika, zvichibva kuna vamunangirwa mutungamiri wenyika, ngavataridze nemabasa avo kuti havadi huori zvachose. Vakuru vakuru vazhinji vanenge vachitodomwa, kusanganisira makurukota anenge achitungamira nyika, vanenge vachitaurwa mazita avo munyaya dzehuori. Saka kukasungwa vari kuzasi uku vanenge vachitorawo mafufu ari kudonha patafura, hazvibatsiri kupedza dambudziko rehuori. Saka zvinoda kuti
vamalava vabatawo nhau yekuti kune michina yemhando dzepamusorosoro ichange ichizoshandiswa kubetseredza kuti matara aya agone kushanda zvakanaka. Makatarisa mamiriro eupfumi munyika yeZimbabwe, hurumende yedu chinhu chainokwanisa kusimudza here ichi?
Kana vakazvipira zvinogoneka kuti vasimudze, nekuti kana vachitarisa nyaya dzezvemitemo, kune vari kunzewo vanogona kubatsira nekusimudzira zvinhu zvakadaro. Kune masangano kana epasi rose kuUnited Nations vanogona kutsigirawo vachipa zvipo zvemichina nezvimwe kuti zvishandiswe nematara edzimhosva.
Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Vabereki vakawanda vari kuchema-chema nerekuti vana vavo vakapedza zvidzidzo gore rapera vari kukundikana kuenderera mberi, sezvo vana ava vari kunyimwa magwaro ebvunzo dzavakanyora nezvikoro zvavaipinda. Vana ava vanosanganisira vakaita zvidzidzo zvegrade 7 gore rapera. Zvikoro zvakawanda munyika zvinonzi zviri kuramba kupa vana ava magwaro avo, vachinzi vatange vabhadhara mari dzechikoro dzavasina kunge vakabhadhara. Izvi zvinonzi zvava kutadzisa vana ava kuenderera mberi nedzidzo yavo sezvavanga vakatarisira. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo uye ichimirira zvimba South muparamende, amai Konzilia Chinanzvavana, vanoti zviri kuitwa nezvikoro izvi hazvisi pamutemo. Ngatinzwei vachitaura naTanonoka Hwande weStudio 7.
Hongu, apo nepapo pane zviri kutaurika zvakadaro zvekuti kunyange nemusi wechitatu mudare reparamende vakanga pachibvunzwa mubvunzo kuna minisa, mubvunzo wakabva waiswa kwavari asi vaiti vakanga vasina ruzivo. Asi zvinhu izvi zviri kuitika muzvikoro zvokuti kuti vana vamwe vakatotadza kuenderera mberi kunonyoresa fomu 1. Saka minisa vakavimbisa kuti vari kuzvitarisa, asi zvaitika munharaunda dzakati wandei vana vakachenerwa vakatadza kuwana kodzero yavo yekuenda mberi.
Zvinobvumidzwa nomutemo here izvi?
Mutemo hautobvumidzi zvachose. Zvamunoziva kuti bumbiro redu remutemo wenyika reZimbabwe rinenge richiti mwana wese anofanira kuwana kodzero yekupihwa dzidzo nehurumende yenyika. Saka kunyange paine mari isina kubviswa haisi mhosva yemwana, mhosva inodzokera kuhurumende. Saka hazvifaniri kubata mwana.
Kana zvisiri pamurao, sei zvikoro zvichiita zvinhu zvakadari pachena?
Ndinoona chinenge chiripo ndechekuti mutemo chavo chaiwo hapana uri kunyatsobata nhunzvatunzva dzinenge dzapara mhosva iyi. Ndinoona kunge kuti ministry mari yacho inowandirwa kuita infect zvinhu zviri kukanganiswa muzvikoro. Saka ndokaya panozomboita zvinhu zvinoregererwa kwenguva vachati vadzokera, kunyange hapana ari kuendeswa kunoongorora kuti zviri kuitwa papi uye vana vosunungurwa sei.
Ko vabereki vangaita sei kana vachiitirwa zvinhu zvakadarizvo?
Ikodzero yavo vabereki kuti vachimiririra vana, vosimudza nyaya dzinenge dzakadai, vopa vamiririri munharaunda dzavo, zvodzoka kunyange kumatare kana nekudare reparamendi kuti zvizivikanwe kuti ndo zviripo. Asi dzimwe nguva vabereki vanosungwa nekuti ivowo pachavo ndo vakatoremerwa nemutoro wokumhanyisa basa rechikoro nemari dzatinoti dzemalevhi, sezvo hapana chinooneka chiri kubva kuhurumende. Mari inofanira kubva kuhurumende kuenda kunofambisa chikoro haisi kuwanika. Izvizvo zvinhu izvi zviri kutoitwa naivo vabereki.
Saka chingaitwe navabereki nezvikoro chavangaronga chinyi kuti zvakadari izvi zvisaitike, nekuti zviri kuramba zvichikanganisa vana kuenderera mberi nechikoro? Vabereki nezvikoro vangatenderana zvakadini panyaya iyi?
Vokavimba kutiwo vabereki votosimba mumakomiti avo evabereki pachikoro, nokuti ndaatova nesimba rakanyanya nokuti ndoo vane mari zhinji zvakare iri kurana zvikoro. Kana vaona azenge arambidza mwana kuenda kumberi, ndoo vanofanira kunyora tsamba dzakasimba kuenda kumainspekta ezvikoro, igosvika kunyange kuministri yezvikoro, vagozoti vana vari kumbunyiki. Tivachengetedze kodzero dzevana ava, nokuti zvinonzi mwana kunyange akashaya, ibasa romubereki kunogara pasi kunonyorerana nechikoro kuti vachazoita sei. Mwana haafaniri kubatwa basa.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo uye vachimirira Zvimba South muHouse of Assembly, amai Consilia Chinanzvavana vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mapurisa ekanzuro yeHarare anonzi ari kuramba achingoita wagonzo nakiti nevanotengesera mumigwagwa. Kanzuro inoti haisi kuda kuti vanhu varambe vachitengesera mumigwagwa sezvo vari kukanganisa mafambiro ebasa muguta. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, Vasamel Wadzai, vanoti vari kushushikana zvikuru nekubatwa kwavanoitwa nekanzuru iyo inovasunga nekuvatorera zvinhu zvavo. Izvi ndizvo zvavanoti zvinokonzera kuti vatengesi vazorwisana nemapurisa sezviri kuitika.
Tine kunyunyuta kukuru sevanhu vanotengesa mumugwagwa. Takapinda hurumende nyuwani takafunga kuti pachava nokuchinja mashandiro. Ndinovimba munoziva mashandiro aita hurumende yakare iyo kuti vaita sokumhanyidzana vachirova mavhenda vachititorera zvinhu zvedu zvatinenge tichishandisa. Tikaramba tichingonetsana navo chivabva kuti haisiyo nzira yekugadzirisa zvinhu. Tiri kuona futi ndodanho rangotorwa nehurumende nyuwani patungamirwa naMnangagwa yokudzingirira mavhenda vachivatorera zvinhu zvavo. Hatisi kunzwisisa kuti sei vari kutora dabatano wakadai, nokuti zvatiri kuita isusu tiri kushandira mhuri dzedu, tiri kushandira nyika, tiri kushanda tichida kubatsira kukura kweupfumi hwenyika. Hatizi kuti kana vachititorera zvinhu zvedu vachitimhanyisa zvavari kuita izvi, vanoda here kuti tinde kudzimba dzedu tinofane nzara? tichiti aiwa hakusina mabasa kudai tapinda matengese tikwanise kuritira mhuri dzedu.
Saka izvi zviri kureva here kuti kanzuro haina nzvimbo dzayakagadzirira kana kuisa parutivi dzinopihwa vanoda kutengesa sezvamunoita kuti vagone kuwana pekutengesera?
Vakagadzira nzvimbo dzinokwana kuita fix dzavaiti vanhu vachange vachizobatsirwa kuti vaende kundotengesera ipapo. Nzvimbo idzi hadzisati dzapera kuvakwa. Vanoziva vanoziva kunonzi kuna Coventry Holding Bay tichienda kuchitungwisa koita kuCoca-Cola tichienda kuchitungwisa then panonzi paCoventry Holding Bay nedzimwe nzvimbo mbiri nhatu dziri mukati chaimo meguta. Nzvimbo idzi kutaura kwandiri kuita hapana mvura, hapana matoilets, hapana zvishandiso zvinoita kuti isu semavenda kana taenda ipapo tikwanise kushanda mune zvakanaka, tichikwanisa kushanda tarisa nenyaya dzeutsanana idzodzo. Saka manyepo ekuti vakagadzira pekuti pekundoshandirwa havana chavati vagadzirisa.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vaishaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Evans abatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwewo divi rekanzuro pane zviri kutaurwa navavadzai.
Aiwa, mapurisa haamboiti basa rekungosvika vachirova vanhu. Mapurisa haatobvumirwi kutorova vanhu kuti handiro basa ravo. Basa ravo nderekuchengetedza runyararo, nderekuchengetedza order muguta, ndeyekumeka sure kuti even ivo vanotengesa vari kuita basa ravo murunyararo here, pasina zvipingaidzo here.
Ivo vanotengesera mumigwagwa mune nzvimbo here dzamuri kuvagadzirira kuti vabude mumigwagwa umo vawanewo pekunotengesa vari sekanzuro yeHarare?
Hongu nzvimbo dziripo, kutaura kwatiri kuita kudai nzvimbo dzese dzagara dziripo makore ese hadzina kutozara, dzitori nemakovoyo chaiya kunzi apa pakatouya vamwe vanhu 50 pakapinda mu100 pakapinda mu200 vanhu vanondonopinda imomo vakaenda kunotengesa. Patakatanga kuita kurudziro vanhu vachidzokera kunzvimbo dzavo dzekutengesera, takaona vanhu vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanga vagara vainadzo. Hongu dzimwe nzvimbo itsva dziri kuvakwa dziri kugadziriswa, asi izvozvezvo handizvo zvingaite kuti vanhu vateure mascrewdrive nematemo kuru vamapurisa.
Dambudziko iri takambokurukura nezvaro mazuva aperayo kuti roitwa seiko kuti ripere, pane zvitsva here zvavapo zviri kuedza kurwisana nekuti dambudziko ripere iri?
Hongu zvitsva zvinogara zviripo. Kana tinge taona taita dambudziko rakadai raakutikunda sezvizvi kuti mapurisa ari kutyoka makumbo everyday kuendawo kune vamwe vanobatsira pakuchengetedza runyararo munyika, toti tibatsirewo ite basa tese.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vanhu vari kurwara nezvirwere zvemwoyo vari kufarira chirongwa chekuvhenekwa pasina muripo navana mazvikokota vezvirwere zvemwoyo avari kubatsira varwere ava pachipatara chikuru chemuchinoi. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kufara nechirongwa ichi icho china vana chiremba vatatu vanobva kuItaly. Vana chiremba ava vari kutarisa zvikonzero zviri kuita kuti vanhu varware nemwoyo vachivaendesa kunana chiremba vepamusorosoro kuti vanorapwa mushure mekuvhenekwa dambudziko rinenge riripo. Mumwe wevatariswa nana chiremba ava ndivaPeter Piri avo vabva kumasvingo. Vapiri vanoti vanzi mwoyo wavo unotoda kuvhiyiwa kunze kwenyika sezvo pasina vana chiremba vanogona kuvhiya nekugadzirisa mavharuvhu ari pamwoyo pavo ayo anonzi akakanganisika. Vapiri vanoti vanzi nyika iri pedyo inokwanisa kuvhiya mwoyo pasina dambudziko iSouth Africa kana kuenda kuIndia kana kuItaly. Vapiri vanoti iye zvino zvave nani nekuti vave kuziva zviri kudikanwa.
vanozobvunza matalenti kana tichindipe makondakiti nevamunoziva vanokwanisa kasa uye nenyika chikandi ichindiene ndikatsvaga mari ndikasa nongonoitwa zvanzi south ati ndo nearest country vakasouthwo vakaramba nongozokonfirma unozopuwa makondakiti ndiyo Italy batista vebefuka mbijana batichipe batista mbijana.
Mumwe avhenekwa akawanikwa mwoyo wake uzere mvura ndivakainos beremauro avo vanzi vaende kuchipatara chikuru chemuHarare cheparerenyatwa kuti vanobviswa mvura yakawandisa mumwoyo.
Mwoyo wakakura hausi kushanda zvakanaka une mvura mumasaidi kuhospitari anofanira mapicture anenge achibuda pakushinga havasi kunyanyoita treatment vari kubatsira kubudisa dambudziko rauina rinozokurifia seisi pari zvino tiri kutoenda kuOPD nachiremba ndiye anozotiudza kuti toenda kuward.
Vaberemauro vanoti chirongwa chekutarisa mwoyo chiri kuyamura sezvo kuvhenekwa kwavayamura kuti vazive dambudziko ravanaro.
Kuitwa uku vari kucherechedza vakuita mainvestigations kuti mwoyo uri kushanda zvakanaka here. So far nezvanga tirida kurapa taona zvakatibatsira kuti taise diagnosis yazvinyatsobuda pachena kuburikidza nemishini yavashandisa.
Vanhu vari kurapwa vari kuita mutsetse wakakura paimba yekuvhenekwa. Havasi kufara nevashandi vepachipatara ichi avo vari kupinza hama dzavo mberi idzo dzinenge dzanonoka kubva kumba. Mumwe murwere anonetsekana nemwoyo asina kuda kudomwa nezita anoti hora hupere munyika sezvo hwatekeshera nemuzvipatara. Chirongwa chekuvheneka varwere vemwoyo chakatanga nemuvhuro uye chichapera nechishanu svondo rino. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinoi Superintendent Colette Mawire vanoti vari kutarisira kuvhenekwa vanhu vanosvika makumi maviri pazuva vachibatsirwa nachiremba vatatu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanganyauye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa paFacebook nepaWhatsApp nevateereri vedu.
PaFacebook page yedu yeVOA Shona, vazhinji vari kutaura ivo pamusoro penyaya iri kuitika muHarare, umo vanotengesa mumigwagwa muguta reHarare voramba vachinetsana nemapurisa ekanzuru yeguta iri. Regai timbonzwa kune avo vanyora paFacebook page yeVOA Shona. Shadrick Matashu anoti hapana zvekuzviita, ndoitori nzira yekuti vakwanise kuraramisa idzo mhuri uye nekukwanisa kubhadhara marenzi. Chinonetsa ndechekuti mabasa hakuna kana, saka vogara kumba here, vodyei? Posha Chirinda anoti ngavatengesere panzvimbo dzakakodzera chete, kutengesa hakusi kurambidzwa. Ansilia Hove anoti vari kurambidzwa here kutengesa kana kuti vanonzi vaende panokodzera. Clifford Matuka Mira kuti that's the only and only source of income, muchitenga mota dzemachief with no industry. Imagine. Persistence Bundu anoti pfungwa dzedu ngadzibve mumigwagwa umo, zvinhu zvichanaka. Melody Samunda anoti machief achitengerwa mota dzemahara, mavenda achidzingwa mumigwagwa. Fanuel Shura Matongo ari kuti ko, handiti mabasa haasati avepo here, saka muri kuda kuti vararamise sei mhuri dzavo? Aiwa, tinotenda vese vanga vari kunyorera paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page iyi, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika inoti danho reZEC rekupa tenda kune imwe kambani kuti iwanise michina yekudzivirira chitsotsi chekunyoresa kwevavhoti kaviri rinogona kunonotsa urongwa hwegadziriro dzesarudzo dziri kuitwa gore rino. Mapurisa ekanzuro yeHarare oramba achingoita hwakitsina gonzo nevanotengesera mumigwagwa, kanzuro ichiti haisi kuda kuti vanhu ava varambe vachitengesera munzvimbo idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.